Ma Democrats achitungamirirwa nava Biden ari kutora nyaya yezvekodzero dzemadzimai iyi seyakakosha muchinangwa chavo chekuti vasarudzwe zvakare mukutungamira nyika. Mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vange vari kuFlorida pazuva rakatambirwa mutemo wekurambidza madzimai kubvisa pamuviri kana kwadarika mavhiki matanhatu. Mutemo wekuFlorida ndemumwe wakaomesesa muAmerica zvapakuti vanhu vapihwe mukana wekuti voutambira here kana kuti kwete muna mbudzi. Matunhu emuAmerica ari kudzika mutemo yavo panyaya yekubvisa nhumbu mushure mekunge dare repamusorosoro reSupreme Court vapa mutongo wekurambidza vanhu kungobvisa nhumbu pavadira. VaTrump ndivo vakadoma vatongi vatatu vedare iri. Pane vatanhatu varipo, nekudaro amai Harris vanoti mutongo wakapiwa nedare iri unofanira kuonekwa seunoratidza mafungiro avaTrump.
This is a fight for freedom, the fundamental freedom to make decisions about one's own.
Inyaya yekurwira kodzero dzekusununguka, rusununguko rwekuti munhu asununguke kutaura zvaanoda nezvemuviri wake.
Kunyangwe vaTrump vachiti mutemo wemuFlorida unenge wazonyanya kuomesera madzimai, vanoti havo hapana chakaipa kuti matunhu kwete hurumende adzike mitemo yavo panyaya dzekubvisa nhumbu. Vanoti izvi ndizvo zvinodiwa nevanhu.
Many states will be different. Many will have a different number of weeks, or some will have more conservative.
Akawanda anenge aine musiyano. Akawanda anenge aine mavhiki akasiyana panyaya inotenderwa kubvisa pamuviri. Mamwe anoda mitemo yechinyakare nechikristu asingabvumidze kubvisa nhumbu. Mamwe anoitawo zvakati rerukei. Asi mumagumo azvo, zvido zvevanhu zvinofanira kutevedzerwa. Munhu ngaatevedzere zvinoda mwoyo wake kana kuti chitendero chake.
Asi mumwe mudzimai achitaura pakirinika yeFort Pierce Florida akati,
I think it means a lot more death, honestly, because 6 weeks is not really a lot of time. And then
semaonero angu ndinoona sekuti vanhu vakawanda vachafa nekuti mavhiki matanhatu anonetsa zvikuru. Inguva pfupi, vamwe vanenge vaakuzviita nemukoto mudzimba zvinoisa upenyu hwavo munjodzi.
Kunyange nyaya yekurambidza madzimai kubvisa nhumbu ichipa kuti maRepublicans aite chidokwa dokwa chekuvhota, vaTrump vanoti vanofanirawo kungwarira nekuti vanogona kuzoshaya rutsigiro pane vanotsigira danho iri. Vachinyora padandemutande ravo reTruth Social, vaTrump vakati,
Always go by your heart, but we must win. We have to win. We are a failing nation, but we can be a failing nation no longer.
Munhu apinde nemoyo, asi tinoda kukunda. Tinofanira kukunda. Senyika tiri kukundikana. Tinoda kuti nyika yedu idzoke pakutungamira nyika dzose dzepasi rose.
Asi amai Harris vanoti vebato ravaTrump mudare reparamende vane urongwa hwekuti kubvisa nhumbu kurambidzwe nyika yose. VaTrump vanoti havaone izvi zvakakodzera sezvo matunhu ariwo apuwa kodzero yekuti ataure zvaanoda.